kugokwe kune wagare wako wanosvika 8 ndo nezuro wakanzi wakanyemwa kupiwa bheu waya wakasungwa vachinzi wapomerwa mhosva yekuita demonstration kana kuti kuratidzira pavaiita protest yekuti vamunangagwa havakodzeri kunga vari vanotora chairman wesadic vachiti vachamisa ndovanofanira kunga vari panyanga asi magweta edu kumacolin maboke vari kumasvingo wabudirira chaizvo nhasi kuwana kubudiswa kwamukoma Calvin Muvei
vakasungwawo rina
just before the sadic summit vachinzi vanga vari kutumidzira mameseji mumawhatsapp groups vachiinsaita vanhu kuti vaite mihoho kana kuti vaite protest against wamunangagwa kuti vasaite asumu chairperson wesadic saka wamuvei vanga vakanyimwa bheyu kumasvingo maxwell court asi vanamukoma Colin Maboke magweta edu ezimbabwe lawyers for human rights vakazonyunyuta kana vakaita inonzi appeal kuhigh court saka nhasi justice azisengwe kuhigh court wapa bheyu kuna mukoma Calvin
vanzi vabhadhare mari
$50 uye varipote kamwe pamasvondo maviri kumasvingo central police station so tinokakufara kuti shungu dzedu dzekuti vana vezimbabwe wabude mumatirongo wabude mumajeri mavasingafaniri kunga varimo dzatanga kuita yield some results
ko nyaya yemumwe mushanyi wekuuganda ainge asungwawo iri kufamba sei vamafunda achinzi ainge akatakura zvinhu zvekuitisa abonde
mushanyi kana kuti tourist wekuuganda Tom uyo ndiye anga asara ari kumasvingo aipomerwa mhosva dzekunzi akawanekwa aine zvisina kunyatsokutsarukana mubhegi make paakasungwa pamwe pona Lucas Lavic wanga ariwo tourist webva kucheck republic kueurope asi nezuva ranezuro Tom wekuuganda uyo akazoonekwa asina mhosva akakwitwa saka akakwitwa nekuti gweta redu mukoma Knowledge Mamvure rakamirira Tom iyeye nhasi Lucas avo vachiti hapana mhosva yavapara muri kungonetsa henyu washanyi munyika yedu yezimbabwe muri kusvibisa nyika nekushungurudza matourist anova vanhu vakakosha kunyika yedu saka vakaonekwa vasina mhosva nezuro vakakwitwa nezuro ndanga ndiri kuzama kundibate mukoma Mabvure kuti ndinzwe kuti achiri munyika here kana kuti vakangomudipotawo zvakaitwa Lucas nemusi wemugobera